body bang 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 bang. Mount Zion. Oh, kana musina murengi mukati, ari kuzenga guita shini. Kana musina murengi mukati, ari kuzenga guita shini. Nani shiari panzi, panzi. Usachiari panze, panze. Yeah, 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 yeah. Naga kuhuta hasha mwezi, usinga mude mufarire panze. Ano shanjira munu wese, usinga mude mufarire panze. Ashireve kuti wachka, mga kuchke. Oh, 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 ashireve kuti wachka, usachke. Yeah, 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 yeah. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Andi chiari panze, panze. Oh 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 oh, kusachiari panze, panze. Yeah 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 yeah. I'm so excited, it's already weekend. When you wine so different, your man who cares really different. When you wine so different, kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Andi chiari panze, panze. Oh 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 oh, kusachiari panze, panze. Say, Usati was she done? Ungapa say, Usati was she done? Don't go for it all, Tindi, 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 Faro, Faro, kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Andi chiari panze, panze. Sachiari panze, panze. Yeah, 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 yeah. Big up Merciless Zimbabwe. Big up Godfather Temple Man. Big up Abisha Bauman. Big up Etherton Bini. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Yes, Rico. Wondo, wondo.
Mount Zion Classic.
For me, yeah. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shini. Andi chiari panze, panze. Oh 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 oh, kusachiari panze, panze.